Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wesvondo gunyana 11 2016. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vashandi vehurumende vari pasi peApex Council voshevedzera musangano wechimbi chimbi mangwana wekuziya urongwa hwehurumende wekuda kumisa mari dzebonus. Nyaya yekutungamidzwa kwezvematongerwo enyika mukugoverwa kwechikafu yakashoropodzwa nekomisheni yekodzero dzevanhu inonzi iri kuitikawo mudunhu remasvingo. America yocherechedza makore 15 mushure mekunge yarwiswa nemagandanga pazuva re9/11. Bato reMDCT mudunhu remashonal and west roronga kumwe kuratidzira mumaruwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira vashandi vehurumende reApex Council rinonzi rashevedzera musangano wechimbi chimbi mangwana wekuziya mashoko egurukota rezveupfumi vaPatrick Chinamasa ekuti hurumende haisi kuzopa vashandi vayo mari dzemabonus gore rino negore rinouya. VaChinamasa vakazivisawo kuti hurumende ichabatira vashandi vayo mitero pamari dzekubatsirika dzavari kupiwa kubva mwedzi wagumi guru pamusoro pekugumura mabasa vashandi zviuru makumi maviri. Asi danho iri harina kutambirwa zvakanaka nevashandi vehurumende, izvo zvaita kuti varonge kusangana mangwana. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vari kutaura vakamirira Apex Council vaGeorge Mushipe vanotungamira sangano reZimbabwe Democratic Teachers Union.
Ichokwadi, ndataura nemukuru wedu anotungamirira kuApex Council Mai Alexander. Vatisana ndichinyatso analyze statement yavaChinamasa, but zviripo nezvekuti isusu isati yataurwa sevashandi vehurumende hatonge tambokonsultwawo pamusoro pazvo, only to get kushamisika kwatatoitawo kwekuti takuzonza musina bonus for the next 2 years, maallowance masalary zvaukatwa kwatiri, hapana chakajeka ipapo, hazvititire zvakanaka.
Asi muchiwana zviri kubva mumasangano ari pasi peApex Council, pane vamwewo here vane pfungwa dzekuti dai hurumende yatora matanho aya?
Munoziva chinotishungurudza isu vamwe zvangu pachangu. Inini I am a Zimbabwean, but ndakuona kuti pane vamwe vanhu vari muhurumende kaumu vari kuda kuti vamaticha especially kwandinobva inini nemamasibu 7 vanzwire hurumende hasha kuti maybe vapinde mune zviri kuitika zvanata jamuka. Isu hatidi izvozvo izvi, ngavataure nesu tobvumirana on these matters. It's our constitutional right to consult and be consulted. Kana vava kuenda vachinoimplimenta zvavo vega vasina kutitaura as if hatirarami, hazvina kunaka izvozvo. Isusu tinoda kuti zvinhu zvedu pakati pedu nehurumende zvibude zvakanaka pasina njomanyuro dzada kukonvhiraiti.
VaChinamasa vakamboda kutora danho irori rimwe gore, asi takaona mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachiti izvi hazviitike uye zvakashandurwa zvechokwadi. Pfungwa yavaChinamasa yakaraswa. Muri kutarisira here kuti vaMugabe vangapindira zvakare vachikununurai panyaya iyo?
Mugabe maziro andinovaita havadi nonsense. Because you want to joke in the game, you know, you know, Maria Kat, go to the power of the world, and go to the bonus. What is that? You know how rich it is. You know, you have corruption, you have to go to the economy, you have to go to the economy, you can't tell me how to do the economy, you have to pay for it. You then have people who have to pay for the economy, you have to pay for the economy. So one government has to say, no. Vashandi vedu vayo hurumende vakapiwa mari dzinovakwanira. Tinotenza zviri very hard, very diligent, very hard working and stuff like that. So vanovada kutiraga maloopos iwayo yekuti ko mari inofanira kuchiwanikwa neZimbabwe iri kuzoenda kupi yekunzi vashandi veZimbabwe vanoziva kubvisirwa mari dzavanotambira. VaMugabe vanoziva vanoda nyika yavo. Saka kana vazoti nhingi usaite zvakati usaite ukoronyera, vane vachizviziva. And I want to tell those guys vanopiwa Mugabe intelligence report vaizoti zviri kufamba zvakaita sosozo.
Vanga vari mutauriri weApex Council vachitungamira sangano reZimbabwe Democratic Teachers Union vaGeorge Mushipe vari parunhare muHarare neStudio 7. Vamwe vagari vekwachivi kumasvingo kunyanya madzimai vanoti nzara yapfunya chisero mudunhu iri uye vatsigiri vemapato anopikisa kusanganisira MDCT havasi kupiwa chikafu sezvo chiri kupiwa webato riri kutonga reZANU-PF. Mumwe mugari wedunhu iri Ambuya Matizirofa vanoti izvi zviri kuita kuti vana vazhinji vechidiki vaende kuzvikoro vachinoziya nenzara. Sangano reZimbabwe Human Rights Commission svondo rapera rakaparurawo ongororo yaro inoratidza kuti vatsigiri vemapato anopikisa havasi kuwaniswa mukana wekupiwa mbeu kana chikafu. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 naAmbuya Matizirofa.
Chikafu chinouya rinouyisiwa namadhona asi kuti chinoita zvokunzi ava ndevezano vandeNDC.
Saka pari zvino vanhu vari kurarama sei?
Pari zvino tongorarama newakukwaku kana ukanodhurudzawo majuru wogona kuwana dhora womunganidzawo unotenga chi 10 kg choupfu kuti vana vararame.
Imi munoona pachikwanisa kugadzirika here? Takatarisa kuti pari zvino zvinhu hazvina kumira zvakanaka panyaya idzodzi dzematongerwo enyika.
Ndoona sokuti pangotara hapo patomanene kuti zvigadzirike.
Sei muri kudaro?
Tiri kutozviona nokuno nokuti varipo vamwe vaiti hatisinzii asi vakachinja yangova dingi rimwe.
Saka pamunoenda imi muchinoti muri kudawo chikafu pachinenge chichipiwa vanhu zvinofamba sei? Zvinonzi chii?
Vanoti kwai zvamuzi vehurumende iripo mazuva ano vari kuda kubhai.
Vanoti vanhu vanofanira kunyoresa here kana kuti zvine zvichifamba sei?
Vanongodana kuti huyanyorese chikafu asi vanengega vakadogara vakanyoresana kare. Imi mongozofambisiwa pasina zvamofambisidzwayo vakadoshamudzana kare.
Izvi mungati zviri kuitika munharaunda yenyu yega here kana kuti kune dzimwewo nzvimbo?
Kunovaitika nyika yose ndiyo sinogani iriko yokuti munhu weNDC hapuri chikafu.
Pane vakambouya here vebato renyu reMDC muchivaudzawo dambudziko ramuri kusangana naro uyezve vari kuti chii?
Tinovaudza vangagoniko chikafu chacho ndechehurumende here, handi madhona vanodouya nacho.
Vanga vari Mbuya Matizirofa, mumwe wevagari vekuchivi kumasvingo vachitaura naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7. Bato reMDCT mudunhu reMashonaland West rinoti riri kuronga kumwe kuratidzira mudunhu iri senzira yekuratidza kunyunyuta kwenhengo dzaro nemamiriro aita zvinhu. Munyori anoona nezvekurongwa kwemisangano vaWilson Makanyaire vanoti kuratidzira uku vari kuronga kukuita musi wa20 mwedzi uno zvichitevera kubudirira kwavanoti kwakaita kumwe kuratidzira kwavakaita svondo rapera. Ngatinzwei vachitsanangura.
Tainge takambirwa vakomana vekriketi, mapurisa, tainge takambirwa vanhu veamy, tainge takambirwa vanhu veblack boots. Vakabata mboma vachida kuvhundutsira vanhu. Marodzi ese atoda kufambira ainge akazara aine mapurisa nemasoja. Then what we had to do was to resetagize and change into party visibility programs. Ivanga vakataimira ruzha, vanga vakataimira mwezi kuti vazorwa vanhu. Asi isu takatingasebenzi vanhu vanhu kupfeka zvitsvuku. Takaenda magroups evanhu vanoisisa 10-10-2020 tisa door to door campaign. Vakomana vedu vedu vosiise makadzi vakauya tikagona kutorisa vanhu vasvika 900 makadzi. So takashanda basa guru kwazvo.
Chii chamungafunga kuti chakakonzera kuti mapurisa azoshandura mwoyo kuzokugarirai kudaro imaka mavazivisa? Hamufunga here kuti mapurisa anga akauya kuzokuchengetedzai?
Zvaingofungira ruzha, zvaingofungira inoizi, vachitifananidza kuti tingangokonzesa mhirizhonga munzvimbo. Tichakataura kuti kwete, magunzi imusha wedu zvakare tinozivana hatina mhirizhonga. So ibasa reZANU-PF rokushandisa mapurisa, rokushandisa masoja, rokushandisa maCIO kuvhundutsira vanhu. Patiri yange iri intimidation. Nerimwe bandiko ndingati vanga vakatichengetedza zvikuru. Pese pandaifamba paitevera mota yemasoja, potevera imbwa, potevera mota yemapurisa vakabata futi. tingati kundichengetedza kwavangada vakaita vadzichobadi chekuti vaisitidze vabereki vachivhunutsira vabereki biri ndiri mumagunja musha wangu wokuruzeva kuno uzori pedyo nemagunja iyoyo vanozodhiraivha kuenda kumba chaiko kunotsvaka mudzimba dzangu vachi kwakaungana vamwari isu tainge tiri bis mumagunja growth point tazidosio campaign saka kuvhunutsira kwavaka vakaita kwakatarisa vanhu kuti vanozosununguka isu tikaudziwo neparty sekuriti yedu kuti ndovavainge varonga tikabvisa zvitsvuku tikapfekosa vamwe vanhu vose tikatanga kupinda vanhu tichishambadzira muparty yedu hakuna shopi yatisina kupinda hakuna business person vasina kutaura naye business community was happy even nemuvhi yedu takaona kuti zvavainge zvataurwa kunzi mabusiness community vanotya isusu vaizotifarira vachitikurudzira kuti rambai makasinga rambai mutambira mberi nebasa renyu
mune humwe urongwa here mune ramangwana hwekudzoka zvakare muvanhu muchisangana navo kana kuti hwekuratidzira
urongwa huripo kutaura kwandiruta nhasi ikoku mapurisa vakandifonera nezuro vachiribvunza nyaya yemawadzi ari kuitika mumitinis avo ndikavati kwete mawadzi kana vachiita vanoitawo nokuti vane bandiko nekodzi rekuita izvozvo asi isi seprovhinsi ini semurongo webasa kumashonano weseprovhinsi ndiri kuvapa matsamba nhasi ekupinda maruva ose akaita saana hurungwe east ana hurungwe north ana hurungwe west tichiratidzira mumaruva ose zuva rimwe chete ndataura nemapurisa nezuro vakandifonera tichivataurira kuti zvamukaita zvekutichengetedza makaita basa tisiri kuenderera mberi tichiratidzira nyika yese musi wa19 important mashonano weseprovhinsi yose
munyoro anoona nezvekurongwa kwemusangano mumdct mudunhu remashonaland west wawilson makanyaire vari parunhare kumagunje kumashonaland west kwakare nestudio 7 nyika yeamerica iri kucherechedza makore 15 yarwiswa nemagandanga ayo akashandisa ndege kuputsa zvivakwa zvinosanganisira twin towers paworld trade center muzinda wemauto wepentagon uri muwashington dc pamwe neimwe ndege yakadonhedzerwa kupennsylvania chiitiko ichi chakaitika musi wa11 gunyana 2001 vanhu vanoda kusvika zviuru zvitatu vakafa muzviitiko izvi uye vanodarika zviuru zvitanhatu vakakuvara mukuziya nezvenyaya iyi tabata chizvarwa chezimbabwe dr noah manyika vesangano rebuild zimbabwe avo vari kucharlotte kunorth carolina kuti tinzwewo maonero avo
nyaya ye9/11 inyaya inofanira kuti tose tose tinyatsosanganisa pfungwa dzedu nokuti chiitiko chacho ichocho chinoratidza zvinhu zvinoitika kana zvinhu zvikasagadziriswa munyika dzakasiyana siyana iye zvino tinofanira kucherechedza kuti kwakupfuura makore akadai pane zvashanduka here zvinokonzera vanhu kuti vaite zvinhu zvakashata zvakadaro ndinoona kuti kazhinji kachona nekupfuura kwenguva tinokanganwa zvinhu zvinokonzeresa zvinhu zvakadaro kuti zviitike totarisa pachiitiko chacho chete saka ndofunga nguva ino ndeyekuzvirangaridza kuti pane zvinhu zvinokonzera zvinhu zvakadaro uyezve vatungamiri vanofanira kutarisa kuti zvinhu zvachona izvozvo zvakachinja here nokuti kana zvinhu zvachona izvozvo zvikasatariswa zviitiko zvakadai zvinoitika zvakare
tichitarisa pari nhasi mungaona here nyika yeamerica yakagadzirira kunge ichizvidzivirira kubva kuzviitiko zvakadaro tichiona kuti vari kupfurikidza mwero vanenge vatoti wandei pari nhasi tichienzanisa na2001 pakaitika nyaya
ya ndofunga chinhu chinowanzoitika vadikani ndechekuti pakaitika chiitiko chakadai vanhu vanokurumidza kutarisa kuti toita sei kana kuti titsive kazhinji kachona pobva pobviswa kutarisa kuti toita sei kuti zvinhu zvakadai zvisaitike zvakare ini ndofunga kuti kana uchizvitarisa unoona kuti mamiriro enyika yose pasi rose iye zvino kana uchitarisa nyaya dzeisis nezvimwe zvakadaro uyezve kuti isis iye zvino inopinda munyika dzese dzese nekuti pane vana vemuno muamerica vanoda kutove kuti vapinde mubato rachona iroro uyezve vanosvikirwa nezvinhu zvakaita kana kuti zesocial media nezvinhu zvakaita seizvozvo saka inofunga kuti handifungi kuti america yakanyatsogadzira chaizvo kuti idhile nezvimwe zvakaita seizvozvo zvingangoitika zvinenge zvichisabvi kwakaida iye zvino zvinenge zvakubva kune mamwe mapato nevamwe vanhuwo vamutswa ruvengo rwavo saka inyaya yekuti vatungamiri vanofanira kugara vachingozvitarisa izvozvo vachizvigadzirira.
Tichitarisawo zvisaro zveZimbabwe zviri muno muAmerica, pane zvamungati here zvakashandurwa mumararamiro awo kuburikidza nechiitiko che9/11 ichi?
Ya, zvakaita kuti zvinhu zviomere vanhu vanobva kunyika dzisinei nenyaya yacho. Kazhinji kachona unotarisa woona kuti dzimwe nguva vanhu vanoita mutemo vanzwisisi kuti vanhu vanobva kuZimbabwe, toti vekuZimbabwe kana kuti kuna naZambia, inyika dzakasiyana nenyika dzekuna naMiddle East. Asi kazhinji kachona chinoitika ndechekuti kana paitika chiitiko chakadai panongoitwa mitemo inoita kuti zviomere vanhu vese. Tinonyatsoona kuti kupinda kwevanhu munomu zviri pamutemo, kwete kupinda zviri pamutemo. Vaya vanoda kupinda zviri pamutemo zvaita kuti zvivaomere chose, kuapplya mavisa kudini nemhaka yekuti vanhu vese vakutarisirwa zvakangofanana. Asi zvisinei, chero hazvo zvakadaro, tinoziva kuti mimwe mitemo yakauya ndeyekuti vanhu tese tive tinzwe kunge tiri protected. Saka hazvina zvose kushata, asi zviri kuomera vanhu iye zvino kuti vauye zviri pamutemo.
Vanga vari Dr. Noah Manyika, chisvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica kuCharlotte kuNorth Carolina, vachitaura neStudio 7. Iye zvino tokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma Paul Rukanda. Mukoma Paul vakambosungwawo mugore ra2011 vachipomerwa ivo mhosva yekuti vainge vaine chekuita nekupondwa kwemumwe mupurisa, Inspector Petros Mutedza, kuGlenview. Asi iro svondo rapera rino iri vakawanikwa vasina mhosva. Tinokutambirai nemufaro pano paStudio 7, Mukoma Paul.
Sanganakai tinotenda, Mukoma Blessing.
Tichidzokera kumashure, tiudzei kuti chii chakaitika pamakasungwa.
Mawitinesi ose pakati pawo hapana kana umwe chete akambenge andinongedzera kuti pane chandakange ndakwanisawo kunge ndichiita, asi chete kungoti semunhu wemusangano weMDC saorganizing secretary wekuGlenview, ndanga ndiringoriwo munhu akadini akangotargetwa kuti dei tamboedza kuti timbovavhiringa, asi izvo hatingazungunutswizve. Chikonzero chirangano chatiri pachiri ndechekuti aiwa kazve tinoda kuti Zimbabwe dai waro yange yawana kusununguka kwakanaka. Zvinove zvezvimwe zvezvinhu zvandinongobhiliva kuti ndizvo zvakaita kuti tinge tichisungwa, kwete kuti takaponda vamutedza. Kwete vamutedza kutaura chokwadi, hatina kunge tichivaponda. Uye vamutedza munhu akangofanana neni anotodawo upenyu, ndinotodawo upenyu, naivo vaitodawo upenyu. Saka zvokuti tinzi isusu takakwanisa kunge tiri vamwe vakaponda vamutedza, aiwa handioni changa chiri chokwadi, asi dzaingova nhema dzakanga dzichiitwa. Ndiri mukati netsongo ndakabviswa muHarare Remand Prison ndichiiswa muchigurubhu Maximum munove mune mbavha nemhondi dzakakurisisa, dzainokwanisa kunge dzakaita dzimwe mhosva dzisingatokwanisi kunge dzichitsanangurika. Ofu ichi zvinhuwo zvinoshungurudza kuti munhu ari innocent anokwanisa kunge achinoiswa mukati mejeri rakafanana nechigurubhu Maximum Prison iwo uri parimandi. Zvinhu zvakaoma, ende ofu ichi tinoita kungoona kuti madraconian laws aakushandisa mukati menyika yeZimbabwe zvichida pamwe zvokuti tingochisidzirwa kunzi kana mukaramba muchiita zvamatongerwo enyika tichange tichikuisai kwakafanana naikoko. Asi izvozvo hazvitidzoseri zvekare mumasure, nekuti takatozvipira kusvika kwekupedzisira.
Pamakabuda mutirongo apa makaona basa richiripo here kana kuti rakabva rapera?
Mukati mekufambemo, mukati mekusungwa, ndakakwanisa kudzingawo basa pakambani yandaishanda. Ndaishanda kwenzi kuChroma Paints, kwandayanga ndiri machine operator ndichigadzira paint. Handina kuzokwanisa kuwanawo basa iroro zvekare ndichidzoka kubva musungwa. Zvinova zvimwe zvinhu zvakandishungurudza zvekare.
Ko, pamakasungwa hazvina kukanganisa here mhuri yenyu?
Pakaita kuparira kwemhuri yangu kurambana nemudzimai, mudzimai achienda pamwe chete nevana. Ndakasvikawo zvangu anga angomadzanambwana nazvinhu zvichirwadza, zvinhu zvichirema, zvichiita sei. Munongoziva panenge paenda munhu, panouya vafuriri, panouya vanyengeri. Ende ofuchi ndo zvezvimwe zvezvinhu zvandakasangana nazvo mukati mekunge ndasungwa ndisipo. Kushungurudzwa mukati mejeri, kuudzwa zvakasiyana-siyana, kurumwa nenda, kupfeka hembe dzakanga dzakabvaruka, zvinhu zvakawanda zvatakasangana nazvo. Zvimwe zvacho zvaiti zvaibuditsa misodzidikita neropa, mwana wamai vangu.
Ko, iwo musi uri kunzi wakapondwa vamutedza, imi manga muri kupi?
Ini musi unonzi wakapondwa.